very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington. It is Thursday, August 11th, 2016. Welcome to the Women segment where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Round Table, we join you on a very good day for Zimbabwe at the Olympics at Rio 2016, where Kirsty Coventry has just qualified in the 200-meter breaststroke for her semifinals this evening, making Zimbabwe a contender for the medals. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina jemadzimai.
Always seen lovo mama. Lila konjalo ustola ebulenjini. We are on the web on voazimbabwe.com. Lovanjalo ku voashona.com. Lovanjalo ku voa.com.
And don't forget that we are now live streaming. So if you haven't liked our Facebook pages yet, please go ahead and like VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 so you can join in the conversation. We want to hear your thoughts about what is going on at Rio 2016 in Brazil right now.
Hello, my name is Mary Timonzwembiri. I'm the first attache for Team Zimbabwe at the Rio 2016. Yes, marvelous, exciting times lying ahead for Zimbabwe. After Kirsty Coventry just finished swimming in a heat, she swam in heat two and managed to qualify for the semifinals that are on tonight. So it's exciting times indeed for them. We will be back at the Olympic Aquatic Pool in the evening. That is around 2200 hours to come and see how she'll perform in that semi-final. It's very exciting, marvelous, if I should tell you. It's very exciting. It has just brought back the spirit, the mood that we might finally indeed be able to have a podium finish at the 2016 Olympics. I want to go to the marvelous with the Zimbabwe weather. I'm sure I'm going to test the Coventry. I'm going to win. Mu 200 meters backstroke yake yabva mukuswima akakwanisa kuqualify kuenda kuma semifinals. Saka tatarisira kuti madekwana nhasi kuma around kuma 10 kune dzinenge dzako ma I think 3 a.m. kuZimbabwe. Kesi achadzokazve akupinda akuswima ari muma semifinals akwanisa iye kuita number 9 out of the overall 28 va2 ina mumahit anga aripo 200 meters backstroke. Izvi zvadzora manyukunyuku, zvadzora chivimbo chekuti tinogona kusvika chaipo chaipo patakatarisira tese senyika. Saka tiri kutarisira kuti zvaaita izvi zvichapawo even vari kuteera mangwana vachanga vachipindawo mumakwikwi avo mangwana zvichavapawo manyukunyuku vakanga vaonawo zvaaita nhasi tichizoona kuti manheru zvichange zvichibuda sei.
We heard there from the representative from Zimbabwe Olympics, Merite Muzwamberi, who's actually at the Rio 2016 Olympics. As you know, tonight we are speaking about what is going on at the Rio 2016 Olympics, where breaking news just came in that Kirsty Coventry, the golden girl for Zimbabwe, has just qualified in the 200-meter backstroke for the semifinals this evening. So all eyes will be on Kirsty to make sure that does she go through, does she bring a medal back home. But we want to hear your views on what you think about what's going on.
There are 31 athletes made up, which are making up the Zimbabwe team at the 2016 Rio Olympics, with the women's national team, the Mighty Warriors, expected to return to Zimbabwe tonight following a poor showing. The team lost dismally to Germany, Canada, and Australia in their Group F Women's Soccer Tournament.
PJ, I was just checking if we have started live streaming so we can hear the comments from our guest. But so far, I don't think we are live streaming yet. But for those who can see us, please put your comments and we'll join you later on. But Zimbabwe's hopes, like I said earlier on, have been kept alive by Kirsty Coventry, the golden girl they call her in Zimbabwe. And I heard another name today from Zimbabwe Olympics that they call her Njuzu in Zimbabwe. Who has just qualified for the semifinals. And we're also looking at Zimbabwean rowers, Machine Thornycroft, and also Andrew Peebles, who are also hopefuls for medals as they will have their finals in rowing tomorrow. So it's not all doom and gloom for Zimbabwe. We saw the mighty warriors bowing out yesterday. But, you know, the critics actually say they put up a really good performance, spirited performance.
Yeah, just to be there representing, to qualify in itself, it's a big achievement as far as I'm concerned.
Mm-hmm. Yeah. PJ, maybe before we go on, we'd like to introduce our in-house guest who happens to be wearing yellow, I guess, in solidarity with Team Zimbabwe. Welcome, Tariro Tandi, who's also a YALI fellow, who was here on the Mandela Washington Fellowship. Welcome to the Women's Roundtable, Tariro.
Thank you for having me, Mavilas and PJ.
Tell us your view just before we carry on. We've just had this exciting news coming in from Brazil and you happen to be here in the United States. What are your feelings? Like, what do you think?
I think, you know, it just shows us that there's so much hope in Zimbabwe. I mean, like, even having the soccer team there, like, mm-hmm. for me, it was just, you know, yes, they might not have won any medal, but the fact that, like you were saying, PJ, they are there. Mm-hmm. And the fact that they are top three in Africa means a lot, because mm-hmm. for them to qualify to even come here means a lot. Yes. So I think it continuously shows us that there is hope. And even as a woman as well, on mm-hmm. this program, we were talking about women, it also just shows us that we can do a lot of things.
Yes, there's so much potential.
So much potential, which is untapped in most instances.
Yeah, and they from the stories that I've been reading in the media, they didn't have much resources to support. Even when they were practicing, they went to camp, but it was last-minute things, and they are not playing professionally.
Mm-hmm. Yes, I think that's one of the biggest maybe disappointments, especially for Zimbabwe, that there is no league that actually supports women's professional football. Because I had, you know, the joy, perhaps, you know, of speaking to one of the captain, actually, this morning, but she didn't want to be on tape. But I just asked her, I said, what is it like? You have just competed. She said, the experience is what we came here for. Because we knew, okay, we're underdogs. We're playing with professionals. Some of us work. That's what she said. She said, we only do this part-time. So it's amazing when you hear their backstories, what they've endured to get to this, you know, where they are today.
And it's actually very inspiring also when you look at the issue that we, you know, there are no resources that are available to them. And what that means is that they are mostly doing whatever it is that they are doing out of their own will. So that is raw talent that just has to be nurtured. And I mean, I think it's a lesson to us as Zimbabwe. If next year if we are serious about 2022, it means that we need to start doing it now. We need to start plowing in and putting in the resources. And which is something that I think Zimbabwe has to learn. I mean, if we want the gold medals, which is something that is good for the country, we need to put in whatever it is that we have to put in the resources, for instance.
Tombodzokera panyaya iyoyo yema resources kana kuti rutsigiro rwakakwana. Unotarisa kuti Kirsty Coventry paakangofunga iye kuti akuda kuita zvemaOlympics akabva auya kuno kuAmerica. Ndokwaanga ari kutraina, anga ari kuNorth Carolina, anga ana trainer wake akamutraina for maOlympics, anga ari kuUnited Kingdom. Ndiye waakashandisa zvepari zvino. Ende ndakamboita rombo rekusangana naye pamusangano waitwa muno muDC. Akabva ataura ipapo kuti zvinotora zvakawanda kuti ukwanise kuenda kumaOlympics. Hakusi kuti kungokwanisa kuqualify ndizvo chete, unofanira kuwana kudya kwakakwana. Unofana kuwana training yakakwana ne dedication. Even kufunga kwako kunofanira kutsanduka. Kuti aiwa kunyangwe ndati kurei asi ndinogona kuzviita. Nekuti vazhinji vakuti Kirsty dai achiita se achisuduruka. Asi tinoona muno mupije tatiri kutaura. Tina Michael Phelps. Ane 31. Asa ari kuenda achitora mendu dzegorudhi.
Dzese dzakawanda wanda.
Tombodzokera kumurimi wanga zvanyanyonakidza. PJ.
Siyalamukela uhlelo lwethu lalamhlanje. Uhlelo asiyihluzeni bomama. Lamhlanje esithande ukuba sigxile emidlalweni kumbe umncintiswano wama-Olympics owenzelwa kwele Brazil eRio de Janeiro. Angikwazi kumbe ngikubize kahle.
Ayiwa
makubizwa. Ngendlela ezehlukeneyo. Ikanti ke sibe simelwe ngabesifazane abadlala inguqu ama-Mighty Warriors abamela ilizwe eZimbabwe. Badlale kahle kodwa ke hayi bakhulelwe. Bachayo iGermany, bachayo njalo iCanada akanye leAustralia akade bekugroup F esibayeni sika group F. Kodwa ke abanengi bathi bona ukuba khona kweleliqembu labo mama khona ngale ngase Rio kutsho okuneni njalo sibachayela ihlombe laloba nje benqojiwe hayi kodwa sibachayela ihlombe njalo sibe sibasekela lapho konke akade bedlala khona ukuba nje lethuba lokuthi bayefika eRio yisipho esikhulu kakhulu njalo lithuba elihle ungakhathalekile ukuthi bebhekane lenhlupho ezinganani ngoba abesifazana laba singakhangela kuhle kuhle siyabona ukuthi abekho professional abaqondananga lo mdlalo wenguqu kuphela kodwa ke baleminye imisebenzi yabo abayenzayo babuye behlangana nje lapho lalapha yana belolonga ukuze babumbe iqembu labo elama Mighty Warriors kodwa ke sibachayela ihlombe.
Aywa,
uzoba locust Coventry lai locust mele sizwe amagama amahle ukuthi wenelisile ukuqualify kuma semifinals.
Zviri kunyanyonakidza nasi pachirongwa chedu pane mumwe musikana zveku Zimbabwe Machine Thornycroft ari kuita iye zviku rowing andizoti inodzichi murimirwa mai ari kutarisirwazve kuti angangobuda nemenduru ari kupinda iye mafinals ake mangwana saka zvinofadza kuonawo madzimai kuti zvechokwadi vakamirira kumaolympics pane mwanga ari kuita zvezvemabhisa Camila anga akabva zvake kuUnited Kingdom nokuti ndiko kwaanogara iye nemhuri yake asi vanga vari kumadzimai vakatimirira saka zvinonyanyonakidza kuti muone kuti kunyangwe pasina zvapo rutsigiro rwakawanda nyanya kunabvu sekutaura kwataita vasikana vari kuzvita imombotipawo pfungwa dzenyu.
Ndingango inini chandinongoramba ndichingotarisa ndichangoti zvino semudzimai anobva kuZimbabwe zvinhu zvinondifadza zvinondipawo manyawi ekuti ndinokwanisa kutomira pakazara vanhu ndichiti ndiri mukadzi ndobva kuZimbabwe nokuti kana kutarisa kuti timu yedu yanga ine vanhu vangani itikadota savakadzi vari ikoko vari kurepresenta Zimbabwe vakatowanda saka zvinhu zvinotipawo kuti tizive kuti madzimai kuZimbabwe pane zvizhinji zvavanokwanisa kuita asi tichingoramba tichingorovedzera ipapo pekuti vanoda rutsigiro rwakakwana nekuti mavhe kana munhu achinga achimboita rimwe basa ozonotamba nhabvu tinoreva kuti nguva yake yekuti atraine nguva yake yekuti adye chikafu chakanaka ini ndakamboenda kumarathon marathon chaiko ndorova nhongo ine chikafu chaunodya chinoenderana unofanha kungochi exercise zvinoenderana unofanha kunge uchi upfungwa zvaumbotaura zvezvi kuti dzinge dziri pakasununguka zvinopa uri kuuya kumba hakuna zviriko zvinhu zvinokwanisa kukanganisa munhu asi ini ndakaona magemes avakatamba ndakamaona ini ndakaona kuti kutamba chaiko chako vasikana vai vanotamba nhabvu vanogona chose nekuti kunyange vakakundwa zvavo waitoona kuti havasi kukundwa zvekuti bhora riri kungotambwa richiita kunge havamo mukati vaitomirawo vaitomirawo kutoratidza kuti isu tiri pano tingange zvedu kunyange ndakatozwa mumwe komentator achiti they are coming from Zimbabwe, they have no resources to put in to train. Ndikati havanawo maresources asi ukanyatsotarisa vachitamba vachikukikira bhora vachinzvenga so vachiita madobi dobi nebhora pasapa
unoyaoimwe vhidhio yatamboona pavakatamba neAustralia vascoa
vachiita zvidobi dobi saka unotonatoti zvaakungoda manje kuti isu seZimbabwe tichikwanise kuvatsigira nekuti nyaya yekuti vasange vachitsigirwa yakazobva kare mani hazvina kutanga izvo zvikuuya kumaolympics chero kuZimbabwe chaiko vachida kuti vatokwa kuqualify kwavo yakave hondo chaiyo nekuti marizosi zvakanga asipo saka zvakuchida kuti kuchivone munhu anokwanisa takukumbira makampanies ari kuZimbabwe kuti chione kwaiwo muri munosupportawo nekuti if they have taken the nation because Zimbabwe to be represented navo ivo the being the greater part of the team yaenda kuZimbabwe zvinototipawo isusu zvinosimudzawo mureza wedu weZimbabwe.
Tisatenderera mberi ndombooverenga zviri kubuda paFacebook kune vari kutaura vari pavanzwa ivo kuti Kesi Coventry akwanisa iye kubudirira. Hanzi Hlahla Guzeti yaya ati go team Zimbabwe, hapana kana one a winner something here. Ndofunga iye hasati anzwa manje kuti abudirira. Hanzi wishing you good luck and then thanks Kesi Ndijivas, Captain Chikoma, nice. And then ati ari kuti well done Kesi Mukoma Bruce, vari kuti better Ronald, Aruti, that's great. And then Clever Dombo, Aruti, she makes us proud. Thanks, Kesti. Mkoma Vincent. Well done, Kesti. Sullivan, good luck, Kesti. Saka, pane ma message akati one day. Aruku vakuvanhu, varikuunzwa manyuku nyuku nekubudirira kwaita Kesti Coventry kuenda kuma semifinals. Nekuti chinofana kuziwa nevanhu wataura iwe tariro kuti unoita ma marathon. Zvinotora zvakawanda sei kuti munhu apinde pakuzoenda ikoko kufinal.
Zvinotora zvakawanda mavhi. Kudya kwacho chaiko chaiko kwakatosiyana. Hauchangoiti mangwanani ndamuka ndangotora chingwa changu nesvutu gadzike ndakutoenda. Masikati ndakurova sadza rangu nemavheji nenyama ndakutoenda. Zvinoda kuti unge uine mamwe masupplements auri kuisa mumwiri mako. Chimwe chikafu chinopawo chine zvimwe zvinhu zvazvinobatsira mumwiri wako kana uchingochitraina pama muscles, kubuilda ma muscles. Zvese izvozvo zvindo zvinenge zvichidiwa kuti diet yako inge yakatonyatsokugadzirika kuti ndo zvandiri kuda. Kuti unge uine diet yakadaro unofanira kunge utori nechikwanisa unge uine mari yacho yekutenga zvekudya zvinoenderana. Kozoti ma exercises kana mumwe munhu achienda kubasa zvino time yake yekuexercise. Makaona musikana wekuAmerica uya gymnast uya ari kutipawo manyukunyuku isu veganda redu demairi kuti akati anoita 32 hours a week.
Icho kwadi icho.
Saka chindiudzai kuti kana ndichienda kubasa ndinozodzikwanisa here 32 hours a week. Saka nguva yawe kutrena pamwe wakungotrena maSaturday chete. Asi kana vachiuya kwakaita sekuno kuma Olympics zvaida kuti pamwe vangadai vachitotrena every day kana kuti 6 days out of 7 days a week.
Aiwa iroida matariro tandi. Tinotarisa zvekuti tichiterera kana Michael Phelps akataura iye kuti ndakati 4 years of my life I'm going to train for this Olympics. Iyo inoi. Saka zvinotora zvakawanda kuti munhu azosvika ipapo nekuti zvaka kana iwo rumba uchiona zvavari kuita pa zvivhiti vhiti zvinoita kunge nyore. Wakatarisa unenge uchidai vadai dai vadai dai vadai asi uriwo uri kuzviita zvinotora kuti usvike ipapo pavasvika pakatoita kuti vakwalify vagowanikwa varivo nyanzvi pasi rose. Saka tinototiwo kuma Mighty Warriors kunyangwe zvavo vari kudzokera kumusha aiwa vakaitawo zvakanaka pane zvavakaita PJ.
Sesi lo umunye osincedisayo lapha kuhlelo lwethu siyakwamukela Ntonga. Siyakwamukela kuhlelo lwethu.
PJ mafona che kuZimbabwe unongozivawo isini kuti tiri kunyanya dhukirwa munomwe.
Ikanti ke Ben Loken sizwa lapha likhuluma lotariro uthi yena kudingakala izinto eziningi ukuze abesifazane bazilolonge njengama Mighty Warriors ukuze baphumelele. Kodwa ke velezi lokho ngigcizelela udaba lwami lokuthi siyabachayela ihlombe ngoba benze izimanga ukuze bafike khona bafinyelele khona phana ngoba kudingeka izinto eziningi ezokuthi bafike lapha. Ikanti ke uncedo sibili abalutholanga olukhulu ngase kuhulumende weZimbabwe ngoba ulenhlupho zakhe la yabhekane lazo. Ikanti ke labo sinxa sikhangela siqathanisa lo Kesi Coventry. Awu Kesi Coventry usuke eZimbabwe wazokubuya wazohlala lapha eMelika. Kulapho ke athole ulwazi lokulolonga oluningi okumenze wahlala kangaka kumincintiswane yama Olympics. Sizakhumbula eminyakeni edluleyo kwakulabantwana bako Black labana okhala labo lokuzeni labane wabo bonke babengena emincintisweni kodwa ke babecina enxenye bebuya bezololonga sebehlala ngapha besemakolitini bengapha ngaseMelika sebesukile eZimbabwe. Ikanti ke thina lati kumele si invest emidlalweni yonke yona le kodwa ke sikhanya kulokusilela okuningi okuthile esidibana lakho kodwa kungasenani abaningi kade sikhuluma labo ku social media inkundleni ze social media abanye kade besekela abanye behleka njalo ikakhulu abesilisa those the race in all the discussions that we had on the social media, there were some that were supporting these women, but there were some that were laughing and saying they put up a dismal performance. But I tend to argue with those.
Mm-hmm. In life, they always say you either look at a glass as half full or half empty. And it's always good to look at it as half full because that's from a positive,
point of view.
Yeah.
I want my tina, my beau, vari parunare getting bones. What makadi, my beau? Hello?
Hello?
Hello, my beau?
Hello, my
bill. Mm, that is the dandy CPG. And as it's not going to be a shakanaka. Maybe Tariro, you and PJ were saying something sorry before I took my bill. Just maybe tell us a little bit about Yali. We totally forgot about that. We are now in the Olympic zone, but you were here on the Mandela Washington Fellowship. What's your takeaway, just in brief, before we go back to the Olympics?
Earlier on I was speaking to someone and I was like, in as much as, even when I came here, there were a lot of negative things that happened, the shootings of the black people. There are so many things that I actually learned that are positive from America. Mm-hmm. And one of the things is actually reminded me of the fact that even though Zimbabwe right now is in a crisis, I would say, things are not necessarily where we would want them to be, but learning from where America has come from,
mm-hmm.
it really showed me that there is hope.
Mm-hmm.
We still have a long way to go, but we need to be persistent and we need to keep believing in ourselves that we are the change,
mm-hmm.
and we can make the change that we want to see. So it's that's one of the greatest lessons that I'm going to go back home with,
mm-hmm.
and know that even though we right now the situation is not all glamorous,
mm-hmm.
We can actually get Zimbabwe where we want it to be.
Mm-hmm.
If only we put so much effort, we put in the hard work, and we believe in ourselves.
Mm. Especially when you met some of the Yali fellows that we interviewed, there was this scientist.
Mm-hmm.
I was really impressed.
Uh-huh, uh-huh,
there was
uh-huh.
this farmer, uh-huh. very young.
Uh-huh, uh-huh.
She has a very impressive. Tell us, what do you do yourself? She has a very impressive resume. So tell us a little
okay,
bit about
so
yourself.
I'm a human rights lawyer, mm-hmm. and the greater part of the work that I do, I work with women and children. So I mostly focus on women and children's rights, and mostly look at the issues around rape and sexual violence.
Mm-hmm.
And so, yeah, it's interesting to work in a country like Zimbabwe where we're still a long way. I mean, we're trying, but we're still a long way to go in terms of actually getting to realize that men and women are really equal.
Mm-hmm.
I think there's a general acceptance or appreciation that we might be equal, but we still have a long way to get to that point where we actually say, in actual effect, a man and a woman are not any different, save for their anatomy.
Mm-hmm.
Yeah. Even here in America, you mm-hmm. find that imbalance is still mm-hmm. there.
Yeah, mm-hmm.
even
yeah.
in the first
yeah.
world.
Yeah, it's still there.
Because we're talking about, me and my daughter were talking about the Mighty Warriors,
mm-hmm.
their payment,
mm-hmm.
and the American soccer team.
Mm-hmm.
When they won some tournament a few months back,
mm-hmm.
they got $4 million.
Oh, mm-hmm. yes.
And the men's team got $22 million or so.
Aiwa. Tisatatombo enda ikoko kwa America kwa muruku enda Miss PJ. Imo mu Zimbabwe.
Mm-hmm.
Tombo zugera jeduku ma Olympics
mm-hmm.
atati chatawo.
Mm-hmm.
Kutukatari sauti ma Warriors.
Mm-hmm.
Team yeva rume.
Mm-hmm.
Kana iru kuenda kumakwiku se Africa Cup of Nations. Ndoka nandichi
enda ikoko.
Mm-hmm. Vano kwa wapiwa jese. Shunendera nanejwa varu kuna itoko. Kana iri marivano puwa mala wenza kati kure.
One day.
Mm. Ma Mighty Warriors. Pane nguwa ya taka mpovere ngatishinzko. Utivanga varu kupuwa $5
mm-hmm.
a day. Se allowance kuti munhu akwanise kupinda mugadziriro. Saka zviri kwese. Imo muno zviri nani kana upo wako 5. Pane 20 aiwa unotora.
And it's also maybe zvozvo kungoti nyaya yekuti vakatoenda kuti chinozosiyana manje ndechekuti muno muZimbabwe muno muAmerica unokwanisa kuenda kudare uno litigator unoti aiwa inini ndirikuona sekuti kodzero dzangu dziri kutsikirirwa zvichikwanisa kudini kugadzirisika asi kwatiri kubva kutoti watokwirawo ndege kuuya kuenda kuRio.
Tiri ipapo haisi Zimbabwe yega. Ndakaona zveNigeria inenge iri kutarisana nedambudziko iroro. Ndakaona vatambi vavo vari kubuda mavideo vachitaura kuti takauya kuno nemari dzedu tega. Hapana kana chatiri kupiwa. Hatina futi ndobasa ratinoita, hatina mamwe mabasa ratinoita, tunoita basa irori rezvemitambo. Saka tinotarisa kuti Africa inofanira kurandudza zvinhu zvavo mabatsiro avanoita vanhu vanoita zvemutambo.
Aiwa nyika dzose dzepasi rose dzinoda kusvika pachinhano chekuti chekutarisa mitambo vanhu vese zvakaenzana. Kana kumabasa, kumitambo, kupi.
Nekuti zvinotongobvira kuti zvizobate kumutambo uku zvabvira kupi kure. Kwekuti chero kuchikoro kwacho izvozvi tikada kuona kuti women soccer chaiyo yakuonekwa sport hezvo timu yakatouya kuZimbabwe izvozvi yakatoenda kuRio izvozvi tikada kutarisa kuti kuZimbabwe zvikoro zvingani zvine soka
yemadzimai
zvikoro zvingani
zvishoma
zvishoma
pamwe hakutorina kana zviriko hazvi ndingatombopfuuri 5 chaizvo zvandinoziva ini kuzvikoro chero kunodzidza mwana wangu hakuna soka yemadzimai asi tiri kuti isusu tatone timu yatoenda kumaolympics saka tichine rwendo. Ndizvo zvinozoita kuti chero nyaya dzemhirizho ngaidzo basa randinoita iri dziwanikwe dziri dzinoramba dziriko dzichikura dzichingwa nekuti kana wagara uchionekwa usina kuenzana nemunhu zvinorevawo kuti pane zvimwe zvinhu zva usingazokwanise kuwana nekuti wagara uri kutori wepasi. Saka haungazotenderwi munhu kana kodzero dzako kana chero ukataura zvaunotaura unengo chingonzi uri mwana mudiki unofanira kunyarara haufaniri kutaura haufaniri kuvhunza baba kuti vanga varipi saka ndizvo izvo zvotinongoona kuti hati tinongazozvione hedu pamwe kungave kumutambo tingazozvione even izvo zvekuti America nekuve democratic kwayo iko kune kuzama kwainoita kuti kodzero dzemadzimai nedzevarume dzinge dzakaenzana izvo zvigore rino ndipo patato tangawo kuona munhukadzi anokontesta at that level kuti akwanise atovewo a presidential candidate. Saka ndozvinotaridza kuti tichine rwendo rwokuti tisvike kwatinoda kuti tisvike. Saka
tikatarisa even Hans pavaka qualifier kuAFCON. Varume iri chikwata chevanhurume munhu wega wega mutambi wega wega akapiwa $1,000 tikati woka pamwe kumadzimai vangapiwe kana $500 aiwo vakapiwa mari $50
pachine nemutambo
ende ndozvaunoona nekuti ivo vanenge vachisponsa vaya vanenge vachingotoona sekuti mutambo wemadzimai awo hazvina kana basa zvangofana nemakudzirwa atinoita mudzimba mukada kunyatsozvitarisisa chaiko chaiko mwana musikana zvaakuita zvichichinja hazvo zvichivandudzika asi ukada kuzvitarisa chaizvo chaizvo ndezvekuti mwana musikana unhu anonge achingoti mupfuuri achangoenda asi anonyatsokubata ingave nyika kana kuti ingave mhuri
Mr ndinombokubatai muromo mbijana tine muteereri ari parunhare. Hallo mukoma Donald. Hallo. Ndofunga pane connection problem kubva panapa. Tombochingamidza zvedu vari kulive streama nesu pari zvino. Tinoona pana Momo, Christine, Sylvia Chenzi, Fishes. Tona Momo Christine ari kuti ndimo iratsanga wevedu we. Ndobva ati chokwadi pane zvamanga muri kutaura imina PJ panyaya yekuti nhabvu yemadzimai yevasikana vechidiki haisi kuwanikwa kuzvikoro nyanya kuZimbabwe. Saka ari kutsinhira izvozvo asi nguva yedu ndo yadyanana tinozoti nhasi zviri kunakidza chaizvo zvatiri kutaura muno. Saka totenda iwe
Tariro Tandi, Unesu Panopachirongwa. We want to thank you, Tariro Tandi, who's our in-house guest tonight, where we're looking at the Rio 2016 Olympics currently underway in Brazil, where Kirsty Coventry just made it to the semifinals of the 200 meters backstroke. And she'll be competing again tonight for the finals, so stay tuned. And also go to www.voazimbabwe.com, where we are continuing our live stream. I'm Marvelous Mplanganya Huye.
And I'm Praxedes Jeremiah. Sibele thuba elihle kuhlandla lesibili kulabo abaya lathi ebulenjini, kodwa ke abaku radio sesivalelisana. Asidibaneni ngevikelizayo, sikhathi sinye.